Che kwacha iki chaka chakita na neodo mbiri makwikwi Eco Safa Cup ne Africa Cup of Nations. Ayo chinofarira kukunda zvine musindo kutanga neco safa cup nemugovera. Pamusoro pekushandisa Eco Safa Cup segadziro yeAfcon, Zimbabwe inofanira zvekare kudzivirira mukombe uyu, uyo yakatora kechitanhatu gore rapera ichitarisira kusimbisa zita rayo seshasha yenhabvu kuchanhembe kweAfrica zvekare gore rino. Nemhaka yekushayikwa kwemari, Zimbabwe haina kukwanisa kuwana zvikwata zvekutamba nazvo mitambo yekuedzana masimba makundano eAfcon asati atanga, zvekuti murayiridzi wemaureas Sunday Chidzamba ari kuti Eco Safa Cup ndiyo yatove nzira yekusimbisa chikwata chake.
The boys are ready. They are ready for the Eco Safa, they are ready for the AFCON. We taking the Eco Safa tournament as our preparatory tournament. We're going to fine tune the team in South Africa, and then we play a very game in Nigeria, then we go to Egypt for the final.
Chidzambwa ari kudawo kuwedzera mbiri yake mumakwikwi Eco Safa Cup aya mushure mekuve murayiridzi wekutanga kutora mukombe uyu kanokwana kana kubvira makundano aya avambwa muna 1997. Chidzambwa akatora mukombe weEco Safa Cup muna 2003, 2009, 2017 na 2018. Vamwewo vatambi vemuZimbabwe Satendai Darikwa, Admiral Muswe na Alex Ndimu vari kudawo kuonekwa mumakwikwi Eco Safa Cup ayo vaingonzwa nezvavo vasingazive kuti akamira sei. Gore rino Zimbabwe ine chikwata chakasimbisisa kudarika chemakore ese emakundano aya, sezvo iri kushandisa chikwata chayo chiri kuenda kuAfcon kusanganisira vamwe vatambi vakaita saKnowledge Msuna naMarvelous Nakamba. Nhengo yeZimbabwe Warriors Fan Club vachingirai miti vanoti hapana kwikwidzo iripo kuEco Safa nekuti mukombe uyu wagara uri weZimbabwe.
Mukombe unonzi Eco Safa mukombe wedu uya, tinoutora mukombe uya tinodzoka nawo kumusha.
Akapera mukombe weEco Safa uyu, maWarriors ari kutarisira kudarika chekutanga kubva mugungano rawo kumakundano eAfcon ayo vari kusangana neEgypt mumutambo wavo wekutanga. Mutambi wechikwata ichi Ronald Pumbidzai anoti havasi kuenda kuEgypt kunowedzera zvikwata zvinenge zviriko.
We are not going there to 8 numbers, we are going to fight. So, what are those? Because our aim is, in a good amount of people, we will take it to them.
Zimbabwe, iri mugungano rimwe chete reGroup A, ne Egypt, Democratic Republic of Congo, ne Uganda, umo, manager wa Warriors, Wellington Pandare, vane chivimbo chekuti, vano budamo. Vampandare, vano chitaurira, pavari kutatira kusika, makwikwi aya.
Isusu vakomana vambogadzirawo kaisiri kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaita.
Zimbabwe iri kusimuka kubva kusouth Africa panopera makundano eEco Safa Cup musi wa8/10 yakananga kuNigeria munzira yayo yekuenda kuAfcon kuEgypt. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.